Vachitaura nhasi pamusangano weNational Stakeholder Dialogue uyo wakanangana nekubviswa kwezvimbambaira pamwe nekubatsira vanhu vakaremadzwa nezvimbambaira waitirwa paRainbow Towers muHarare nhasi, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vati gore rino hurumende yaive yavimbisa kuti ichange yapedza kubvisa zvimbambaira zvese zviri munyika, asi izvi hazvichakwanisiki nekuda kwekushomeka kwemari yekushandisa mukuita basa iri.
Kuri kwasara 4% yemaland mines akusati aclear. Tiri kufunga kuti meeting yataita nhasi yatadaidza zvemadhona edu kwaayeuchidza kuti tichine problem iyi. We are hoping kuti in 2028 tichapedza.
Mumwe wevapinda mumusangano uyu uye vakarasikirwa negumbo mushure mekuputikirwa nechimbambaira kumusha kwavo kuNyamapanda kumashonaland east kumuganhu neMozambique, Muzvare Patience Muzambidzi, vanoti dai hurumende yawana mari nekukasika kuitira kuti zvimbambaira zviri mumatunhu emunyika zvibviswe, vachiti kugara munzvimbo ine zvimbambaira idambudziko guru zvakanyanya.
Zvimbambaira zvakadistroya vanhu vakawandisa burikidzo mararamiro ataakuita izvezvi, mararamiro akaoma. Hatichakwanisi kuti tiriritire mhuri yedu sekuriritira kwataifanira kunge tichiita burikidzo nezvimbambaira. Hatina zvikwanisiro zvekuti tingave nazvo pakuti vana vedu vakwanise kuenda kuchikoro. Hatichakwanisi kukwanisawo kuti titsvagire vana vedu chikafu chekuti vadye.
Mambo Nyakusengwa vekurushinga mudunhu reMashonaland Central vaWise Mutimbanyoka vanochemawo nekusarira pabudiriro kwaita nzvimbo yavo nekuda kwezvimbambaira.
Vamwairwa nezvimbambaira, mombe dzaifa, vanhu vaidamburwa zvakanyanya, asi yepari zvino nekubviswa kuri kuita zvipagoni. Nzvimbo yacho kumwe saidi kwavapedza vati kwaanani. Zvimwe zvatinosangana nazvo ndezvekuti mvura hakuna yekufidha mombe dzedu. Tinokumbirawo kuti dai zvaikwanisika tigadzirawo zvikoro, magetsi. Vana vedu havasi kumboita makombiyuta. Titikonekite mari muvabereki, nzara yakapinda, havana mari.
Zimbabwe ine minda inodarika 12 million square meters ine zvimbambaira zvakasarira munguva yehondo yechimurenga, uye nzvimbo dzinoti Mazowe, Rushinga, Lusulu neMsengezi ndedzimwe dzinonzi dzichine zvimbambaira zvakawanda. Zimbabwe ndeimwe yenyika yakaisa runyoro rwayo pachibvumirano chenyika dzepasi rese muna 1997 chekusashandisa zvimbambaira. Kutaura kuno, masangano anobvisa zvimbambaira muZimbabwe anosanganisira Rehazardous Area Life Support Organization kana kuti Halo Trust neZimbabwe Mine Action Center anoti vanhu vanodarika chiuru chine mazana mashanu vaurayiwa pamwe nekuremadzwa nezvimbambaira kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Zvipfuwo zvinodarikawo zviuru zana nemakumi maviri 120,000 zvinonzi zvaparadzwawo nezvimbambaira munyika yose. Mumiriri wenyika dzemubatanidzwa weEuropean Union muZimbabwe vaJobst von Kechman vaudzawo gungano ranga riri pamusangano wanhasi uyu kuti sangano ravo richaramba richitsigira kubviswa kwezvimbambaira muZimbabwe.
Now we have a long history of support to demining.
Sangano reEU ndiro riri pamberi panhau yekuwanisa hurumende yeZimbabwe mari yekurwisa dambudziko rezvimbambaira. Ticharamba tichitsigira nyika ino kusvika zvimbambaira zvese zvabviswa. Asi zvakanakawo kuti pave neurongwa hwakajeka hwehurumende hwekupedza dambudziko iri. Zvichida, urongwa uhu hunogona kuiswa muNational Development Strategy 2 iyo ichatanga gore rinouya.
Hurumende yeAmerica kubudikidza nesangano rinonzi Anti-Personnel Landmines Detection Product Development, APOPO, yakanga ichibatsira Zimbabwe kubvisa zvimbambaira. Kubva muna 2021 kusvika muna 2023, APOPO yakabvisa zvimbambaira panzvimbo inodarika masquare meter zviuru mazana maviri nemakumi mana kana kuti 244,731 square meters kunzvimbo yeSengwe. Kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rese, Zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika dziri kuita zvakanaka paurongo yekubvisa zvimbambaira zvakasarira muhondo. Asi kunyange zvakadaro, vanhu vanogara munzvimbo dzichiine zvimbambaira kusanganisira vakaremadzwa nazvo vanoti vanoshaya rubatsiro rwemandiriri kuti vararamewo upenyu hwakafanana nehwevanogara kunzvimbo dzakachena dzisina zvombo izvi. Mabasa akaita sekurima, kupfuya zvipfuyo nekushanyirwa kwenzvimbo anonzi ndemamwe anokanganiswa zvikuru neuvepo hwezvimbambaira. Zvimbambaira zvizhinji zviri kufukunurwa nemvura inonaya gore negore, uyewo dzimwe nzvimbo dzainge dzakavigwa zvombo munguva yehondo dzave kuvakwa misha nekurimwa, izvo zviri kuita kuti vanhu varambe vachikanganiswa nezvimbambaira pamwe nemagirinedhi. Musangano uru muHarare uyu uri kuitwa kwemazuva matatu uye uri kupindwawo nevamiriri vari kubva kunyika dzinosanganisira Britain, Japan neEuropean Union. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzinga.